Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu, chikumi 8, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfro Barometer rinoti vanhu zvikamu makumi manomwe nemaviri kubva muzana, kana kuti 72% havasi kufara negwara ratora nyika munyaya dzezveupfumi, asi vezanupf vanoramba muono uyu. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ongororo iyi iri kutaura zviri kuitika munyika. Masangano anoona nezvesarudzo eZESNI neERC anoti madzishe nevamwe vashandi vehurumende vaipindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira ZANUPF pakunyoreswa kwemavhoti. Masangano evarairidzi oronga kuratidzira kwakasimba achidaidza vamwe vashandi vachiti havasi kufara nemari dziri kutambiriswa vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfro Barometer iro rinoita ongororo dzezvematongerwo enyika, sarudzo, upfumi nezvimwe risina divi rinorerekera, rinoti uwandu hwevanhu vari muZimbabwe vari kuti nyika haisi mugwara rakanaka wawedzera kusvika pazvikamu makumi manomwe nemaviri kubva muzana, kana kuti 72%. Vari kuti zvinhu zviri mugwara vanosvika zvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana, kana kuti 26%. Muongororo yakaburitswa nezuro sangano iri rinoti kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavashanda nemauto kupidigura hurumende, vanhu vemunyika havana kubvira vati nyika iri mugwara, sezvo vanhu makumi manomwe kubva muzana vakati vainge vaisina kufara nematongero avaMnangagwa. Vanhu vakawanda vanoti vari kuda kuti hurumende igadzirise nyaya yezveupfumi hwananga kumawere uye kuti vanhu vawane mabasa. Asi vachipa pfungwa dzavo paongororo iyi, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ongororo iyi haina nematuro ose.
Musangano weZANUPF, musangano unomutungamirira anoteerera vaMnangagwa is a listening president, vanoteerera nhunha dzavanhu uye vanoteerera zvisinei nokuti ndiani wataura. Saka mashoko ataurwa nevana vemuZimbabwe kunyanya takanangana nenyaya dzezveikonomi. Hongu ikonomi yedu iri kubudirira, hongu nyaya dzezveupfumi dzedu dziri kuenderera mberi, ende zvichitaurwa nevekunze kwenyika chaivo vanoongorora nezvekukura kwenyaya dzezveupfumi vanoziva uye nokutondera kuti nyika yeZimbabwe munyaya dzezveupfumi inyika iri kuita zvinodakadza kuburikidza nemabasa ehurumende yavaMnangagwa, kudarika dzimwe nyika dzose muSouthern Africa. Asi dambudziko ratinaro ratinonzwisisa semusangano weZANUPF idambudziko rokugadzirisa nyaya dzemari.
Kuti zviite sei chaizvo?
Kuti mari yedu isarambe ichivhikiwa ichishaya simba navo vakaisa zvirango zveupfumi. Munozvitondera kuti nyaya dzezveupfumi dzedu, ikonomi yedu iri kukwira, productions kunyaya dzezvezvicherwa zviri kukwira, zvese kutourism zviri kufamba zvakanaka, maindastri manyuwana ari kuvhura mabasa ari kuwanikwa, asi mari yedu iri kushaiswa simba nenyaya yeinflation iyo iri kukonzerwa nenyanya dzirimo uye nenyanya dziri kunze kwenyika kuburikidza nezvirango zveupfumi. Izvozvo tinovavimbisa kuti tichazvigadziriswa.
Zvinogadziriswa seizvi vaMugwadi? Muromo hauzarirwi nerwizika.
Vakomana vedu vari kufinance, vana vamutulinqiwe nana vamangunja pamwe chete nana vagova matanga vachiteerera tsigiro newisdom yomutungamiri wenyika vachazvigadzirisa. Touya kunyaya iyo yamunoti kwazoita sipesendi yevanhu vakadai vari kuti nyika iri kuenda newrong direction, kana kuti nzira yatora handiyo. Ayo mashoko aya hatigoni kumapindura zvedu, tingatambisa mazwi.
Nechikonzero chei?
Ko tinodire kuyera nyoka negavi iyo ichavuya iripo. Nyoka iri kuuya muna 2023, tichaiyera takaitarisa iripo. Tichazviona kuti anohwina ndiani. Kuhwina zvine mutsindo kwavaMnangagwa neZANUPF ndokuchakucharidzai. kuti hongu vana vemuZimbabwe vangava nedambudziko apo neapo neapo pari kugadziriswa, asi vanoda nyika yavo uye donzo neagenda yeZANU-PF yokufambisa zvisungo zvenyika zvichibva kuvanhu vanoifarira, uye nyika iri kuenda mberi nedonzo rakanaka. Muchazviona muna 2023.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere.
Zviri kubuda muongororo yeAfrobarometer zviri kutsigirwa nezvatataura tataurazve kuti vanhu vemuZimbabwe havasi kufara zvamuchose nekutonga kweZANU-PF navamunangagwa.
Ko sei muchidaro?
Tiri kuona kuti economy haina kumira zvakanaka, vanhu vari kutambura, zvinhu zviri kukwira, chingwa chakwira, fuel yakwira, maschool fees nemaexam fees zvose zviri kukwira. Havasi kufara neupenyu hwatiri kurarama nokuti upenyu huri kuendera mberi uchioma.
Ndeipi kurudziro yamuri kupawo vanhu vemuZimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika?
Isusu se CCC kana kuti sema citizens, vanhu vagari vemuZimbabwe, tikuyambira vose kuti ngati registrei kunovhota kuitira kuti muna 2023 tikwanise kuzovhotera vatungamiriri vanomirira zvido zvevanhu vanoisa macitizens kana kuti vanhu vagari maZimbabweans pamberi pane madecisions ose achazoitwa.
Konyaya yekushayikwa kwemabasa yasimudzwa nesangano iri munoiona sei?
Tikuona zvakare kuti vanhu vari kushaya mabasa, vanhu vari kushaya zvinhu zvakaita semvura, mabasic services, magetsi ari kuramba achingoenda. Saka kuoma kwese ikoko ndo zviri kuita kuti vanhu vataure kuti Zimbabwe iri kuenda in the wrong direction, zvatsigirwo izvona neAfrobarometer. Saka isu tinoyambira vose vagari ngatizonovhoterawo shanduko muna 2023.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ongororo yakaitwa pachirongwa chechipiri chekunyoresa vanhu kuvhota kana kuti voter registration blitz nemasangano anoongorora sarudzo munyika akazvimirira anoti reZimbabwe Electoral Commission nereElection Resource Center inoratidza kuti mapato ezvematongerwo enyika haana kushandisa mukana uyu kukurudzira vatsigiri vavo kunonyoresa kuvhota. Masangano aya anotiwo ongororo yavo yaratidza kuti mamwe madzishe nevashandi vehurumende vaityora bumbiro remutemo nekutora mativi vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhotera ZANU-PF. Kutadza kuita izvi vaizorangwa. Chirongwa chechipiri chekunyoresa vavhoti chakaitwa kubva musi wa11 kusvika 30 kubvumbi. Masangano aya ari kukurudzirwa kuti paitwe chimwe chirongwa chekunyoreswa kuvhota zvikuru muna Gunyana, apo hofisi yamudzviti ichange ichifambawo mumisha ichipa vanhu zvitupa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe nezviri kunzi zviri kuitwa nevamwe vashandi vehurumende zvekutora divi munyaya dzezvematongerwo enyika, kanawo kunzwa kubva kuzek sezvo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa vautoile Slaihewana vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZesni muzvare Ellen Dingani.
Takange tiine chirongwa chekuobserva voter registration blitz iyo yakange ichiitwa kubva musi wa11 april kusvika musi wa30 april. Takaita chirongwa chekuobserva ichi takabatana neveElection Resource Center. Saka takadiploya maobservers atanga takatraina vakaakreditwa neveZimbabwe Electoral Commission vanokwana ivo kuita 207. Saka takaobserva kumaconstituencies 207. Hatinokwanisa kuobserva mune matatu acho. Saka takaona kuti chirongwa ichi chakaitwa neZEC chakafamba zvakanaka, asi pakanga paine matambudziko atinangoti madiki diki atakaona, asi tasina kunyanya hawo kuafekta chirongwa chacho cheDVR kana kuti voter registration. Ndichataura hangu nezvawo matambudziko iwayo. Asi chirongwa ichi takaona zvakare kuti chakanga chakanaka pakuti chakaitwa nguva imwe chete zvakare kupiwa kwaitwa maidentity documents necivil registry. Saka kune dzimwe nzvimbo kune vaya vaitiranga vakanga vasina zvitupa, ukaona kuti vamwe vakanga vane zvitupa. Saka takaona zvakare kuti nhamba vanhu vakaregista muna April yakati kwiri zvishoma kufurai vakaregista muna February gore rino.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi?
Takatatazvo zvakaita sekuti vaivhura nguvai maregistration center avo, vaimavhara nguvai. Ivo vanga vakapublisha mapepa nawo kuti vanenge vachivhura na8 vachizovhara na5. Saka takaona kuti munzvimbo zhinji dzatakanga tichiongorora vaizvechokwadi vaivhura na8 vachizovharawo zvakare na5, asi mune dzimwe nzvimbo shoma shoma tobva takaona kuti vainonoka kuvhura. Dzimwe dzachona vaikasire kana kunonoka uye zvekare kuvhara. Kunonoka kuvhura kwaikonzerwa dzimweni dzenguva nemaequipment dzimwenguva yairamba kubatsira kana kushanda zvakanaka, zvoita kuti vanonoke kutanga basa ravo. Takaonawo zvakare kuti kwakanga kuine vamwewo vanga vari mumapolling station, vatingatiwo pachirungu makey stakeholders, vaiongororawo zvakare iyo process iyoyo yevoter registration, vakaita semapolitical parties. Tinokoshesa zvikuru basa remapolitical parties kuti vadeploy maparty agents anoona maelectoral processes ese akaita seiwaya, nekuti zvakakosha kuti vange vaine information yekuti zvafamba sei uye zvaitwa here mujekerere uye zvakanaka. Saka kwanga kuine mapolitical parties akakanyanyoona zvedu isu, takaona veZANU PF vakanga varipo parties vari vashoma api nesisi zvakare vakanga varipo vari vashoma.
Tinonzwawo kuti madzishe nevamwe vakuru vehurumende vanenge vachimanikidzira vanhu kuzvii zvaitora nzvimbo.
Tichitarisa zvakare maripota takareceiva kubva kumaobservers edu. Saka vakatiudza zvakare kuti matraditional leaders munzvimbo dzavanogara ivo maobservers edu nevamwe macivil servants vaiacta vanga vachiita hunhu hwekusapota bato rimwe chete, izvo zvinobridha constitution yedu yeZimbabwe. Pamaobservers edu esandataura aya vari 207, 104 vakatiudza kuti vakaona kanzi vakawitinesa vanhu vachimobilizwa nematraditional leaders ende vane nzvimbo dzavakatotaura kuti like mwana Rushinga district uko district inspector weko akaencourage maheadmaster ese kuti vacampaigne for ZANU PF. Akavavhundutsira zvakare pamwe chete nemateachers kuti vanenge vasingacampaigne for ZANU PF vachapiswa palist yekuita maenumerator kana kuti vanhu vecensus vaya vanofamba vachicollect.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZESNI, Musware Ellen Dingani, tataura navo vari parunare kuHarare. Masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU anoti nhengo dzavo dzinogona kukanda mapadza pasi chero nguva nekuda kwekuomerwa neupenyu. Izvi zvinonzi zvakabuda pamusangano wakaitwa nemasangano aya nemugovera wapera, apo pakabuda chisungo chekuti varairidzi vamboramwa mabasa kwesvondo rimwe chete senzira yekuratidza hurumende kuti mihoro yavarairidzi haichina chaichatenga sezvo mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Asi vachitaura neStudio 7 mazuva apera, gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vakati hurumende yakagadzirira kutaura nevashandi vayo vose uye urongwa uhwu huri mugwara. Vakatiwo hurumende iri kuzviziva kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopa kuti vashandi vaomerwe neupenyu. Asi mutungamiri werimwe sangano riri pasi peFOZEU reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Atuzva Obert Masaraure, vanoti musangano uyu wakasunga kuti kuramwa mabasa uku kutange musi wa27 mwedzi uno kuchipera musi wa1 Chikunguru. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union wakasangana musi wa4 June uri mugovera kushaya nyaya yekushayikwa kwemuhoro kuri kuitikwa panyaya yemapuraizi achingokwira zvakanyanyisa. Saka chisungo chiripo ndechekuti vhiki rimwe chete varaidzi havasi kuzoenda kubasa.
Chii chikuru chaita kuti mude kutora matanho ekuramwa mabasa?
chikuru chiri kuita kuti vanhu vade kuramwa mabasa inyaya yekuiswa zvitanda munzeve naemployer, inyaya yemanyepo aemployer. Employer anga akavimbisa kuti mari dzedu dzichange dzagadziriswa kusvika pana June, taakutambira mari dzataitambira before October 2018. Nyaya iyi haina kugadziriswa. Nyaya yekutiwo panhuna dzese dzataatichiita semaunion akasiyana-siyana, tichiramba tichikumbira kuti paitwe nhaurirano dzinobatika dzekugadzirisa nyaya yemuhoro. Employer haasi kubatika, haasi kuda kuvimbika kuti tiite nhaurirano idzi. Inyaya yekuramba kuuya pakuengeja nemaunions chaiwo, vachiramba vachiita zvavo zvemahumbwe zvavanoita neapex council, vachinyembedzera vanga vari kuita nhaurirano. Ndo zvashungurudza vashandi ava vari kurara nenzara, zvashungurudza vashandi vane vana vari kudzingwa kuzvikoro, zvavamanikidza kuti vati ngatiramwei mabasa kuti pamwe izwi redu ringanzwikwa, tikateererwawo naemployer tikapiwawo mari inotengwa.
Saka urongwa hwekuramwa mabasa uhu huri kutarisirwa kutanga riini?
Kwakatarwa kuti kutange musi wa27 June kusvikira musi wa1 July varayiridzi vese vasingaende kumabasa. Asi varayiridzi vacho vari kuchema kuti zuva raita kure dai raswedei rapedo. Saka pane nhaurirano dzekuti zuva iri ringatodzoke kumashure kuti tingakone kutotanga musi wa20 kusvikira musi wa24 June. Asi vhiki rakatotarwa kunzi ticharega kuita kumabasa. Chisungo chakatoitwa nefederation. Federation yakutongoteerera mamembers ari kuchema dai kuti taita chimbidza tisega kusvika musi wa27 June. Tichazenge tichibudisa gwaro rezuva rekupedzisira rinenge rawiriranwa kusvikira musi wechishanu uno usati wasvika.
Urongwa uhu ndehwemasangano ari pasi pefodzeo chete here kana kuti masangano evarayiridzi vose?
Takwanisa kutaura nemaunions muo mamwe asiri mufozeo, kusanganisa imamu manesi zatiri kutaura navo tichiri mudishi rekutaurawo nemapublic sector wekazi ese, nekuti tiri kuona kuti dambudziko redu rakangofanana, harisi revarayiridzi chete, nderevashandi vese vehurumende vana emburaya umwe chete ari kuvanyima muhoro. Kune mamwe maunionswo takaakoka vasiri mufozeo, tiri kutarisira kuti tichange tichizoita zuva ratichaita nhaurirano yati.
Avo vange vari mukuru werimwe remasangano ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi.
Mazwera sei Studio 7. Zita rangu ndinonzi Jesi Charuma, ndiri kuSouth Africa muJoburg. Ndoda kungotaurawo nenyaya yekupondwa kuri kuitwa vanhu ini. Zvinondishamisa kunzwa munanga uga vachitaura kuti vari kushushikana ivo vaine vanhu vavo vari kudisapisa vanhu. Blessing aripi? Chii chavakaita sapuresident kuti mwana yeye atsvagwe adzoke? Zvinorwadza, zvinoshungurudza. Hurumende ngaimiremire nyaya yekunhasi. Apuresident Mnangagwa vava kuzobvuma kuti vanhu vari kuurayiwa nenyaya yemushonga. Handii ndo vakaisa mutemo wokuti kuZimbabwe hakuna munhu anonzi muroi unopinda mujeri. Vakuzvibvuma nhasi, ngavachinje bumbiro remutemo iroro, varoi vese vasungwe varinoita zvekuuraya vanhu.
Acho hurumende chemarabishi chingachibvisa naidhii. Zvava zvemarabishi rega zvega, pana chambotengeka zvinhu mustoro wakwira. RTGF haisi mari.
Isi tine chishimo chokuti dai maZimbabweans ari kudhesipora kupuwa mukana wokuvhota. But the best is kuitira kuti tingozvisacrifisa wo toenda kumusha tindorejista kuvhota. Nekuti zvokwadi kuno mukati mumasango matsutsuru. Home is best. But tinokumbirawo kuti vanhu veZimbabwe tibatane. Maabduction anoita mashoma kana tikabatana. Kwete zvokungotarisa munhu achiabductiwa, but pane vamwe vanhu varipo vanogona kubetsera kuavoida abduction. Kureva kuti hatina kubatana. Saka haukamu tingakwanisa kubvisa hurumende iripo yerejimu yasmith Mnangagwa iripo iyi kuti tiigwise sei katisina kubatana. Vanhu tofanira kubatana kuti tikwanise kugwisa tigobudirira.
Murisei vashamarari veStudio 7 apo. Nezvangu apo ndiripo pakonda apo. Nhaya ngaizvonyanya kukura maningi. Ndinongoda kungozwa hangu kuti kana paine vanokwanisa kungondidairawo hangu. Hatizvirekere zveshe zvimweni zvekuwanda. Ndodozwa kuti maSumption ane profit here kana ane loss. Kana ane profit mota ane profit, kana ane loss mota ane loss. Chiono kuona kuti zvinotangira pari zveienda kuri. Ane disadvantage kana ane advantage.
Vanhu vanopunzwa mapurisa anenge aripi. Takarasima nekugogwa kungosungana navanhu vetriples vachisiya kusunga vanhu vanouraya vanhu avo. Vanhu vanopondewaivo vanenge varipi mapurisa. Imwi zvimwe zvinhu zvokuitwa nemapurisa zvimbombetseri. Kana ari sapounya hatichayeka. Handizivi kuti mukuru wamapurisa aikuupini. Hana basa raanomboita. Dai abva paukuru hwamapurisa apo kune basa raanoita. Ende zviri kuzoenderera mberi muchazviona. Ende pfuti dzichazara muZimbabwe. Hadzisati dzazara. Handi vanongongwarira kusunga vanhu vetriples. Havachisunga zvedzo pavhara makororo izvi zvadai kushungurudza vanhu. Havakazvisungi. Chinongongwarirwa vanhu vetriples. Iko zvino vakanyangarisa moblessing. Vanhu vari kuurawa asi kungwarisa kunyangarisa vana moblessing vasina zvavanazvo, vasina zvavakaita. Anomuona kuti shuwamwari nyika iya yahoparara. Akaimba hake Thomas Mapoma akati nyika yamaichemera hei nhasi yaita mabvebve. Aitorevesa shuwa mabvebve. Angova mabvebve chaiwo chaiwo. Unakagwaga abva apinda hake mukomana.
Makadiko pastudio 7, makadii, ndonzi mai Prime. Isi kuti moblessing ngaadzoswe kwakamuisa ikoko, ngaadzoswe. Zviri kutoti rwadza semadzimai, ngaadzoswe kwakamuisa. Kuurayana kana kuita sei hazvisizvo zvinogadzirisa nyika. Ngavadzose munhu mese ari free munyika yakazvarirwa. Ngavadzose moblessing, please.
Tatangirwa nechikamu chevatereri chamunotaura mega zvamunofunga kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kustudio 7. Idzi dzinenge dziri pfungwa dzevatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratinotema takarerekera. Kana muchidawo kutaura mazwi enyu, matumirei pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-038 muchitiudza zvamunofunga pane zvinenge zvichiitika munyika nemumatunhu amugere. Tochidzokera kune zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald dare remakurukota, nezuro rakabuda nechisungo chekuti varimi vanenge vaendesa chibage kuGrain Marketing Board chinosvika tani imwe chete mukupera kwemwedzi unouya, vanopiwa imwe mari inosvika zviuru makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica, kana kuti $90 pamusoro peimwe mari inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu emunyika, kana kuti $75,000 yavagara vachipiwa. Mari iyi iri kupiwa vari kurima sunflower nesoya beans. Mashoko aya akaziviswa negurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko. Dr. Jebven Muswere vakamirira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa. Dare remakurukota rakatiwo donje rinofanira kutorwa sechirimwa chinotengeswa kunze, nekudaro mutengo wacho unofanirawo kuenderana nouri kubhadharwa pamusika wekunze. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti Bhinga yapiwa mvumo yekuti ikwanise kutora mvura kubva mudhamu guru reGwai Shangani. Pane nzvimbo mbiri dzatowanikwa dzanzi dzinokwanisa kushandiswa kuita madiridziro. Bepanhau repadande mutande reZim Live rinoti pane mumwe anofungidzirwa kuti imbavha yange ichishungurudza nekubira vanhu nepfuti nekunyepera, kana kuti toy gun. Amos Nyarume akasungwa nemapurisa. Nyarume ari kupomerwa mhosva yekurwisa mumwe anotengesa mafuta edzimotokari pachikwana muchitungwiza. Akaba mari inosvika $400 emadhora, kana kuti $420. Bepanhau reNewsday rine nyaya yekuti dare redzimhosva nhasi riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya iri kupomerwa Lindiwe Ndlovu yekuti akapa mumwe munhu chirwere cheHIV achiziva. Mutemo wekuti anenge aita izvi akandwe mujere kwemakore makumi maviri wakavandudzwa kuti isave mhosva, asi vachuchisi vehurumende vachiri kuenderera mberi nenyaya iyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti hurumende yeMalawi inofanira kugadzirisa bhajeti renyika iyi sezvo iri kushandisa mari yakawandisa. Malawi iri kutsvaga chikwereti chekuti dzikamise upfumi hwayo uye nyaya dzekushomeka kwemari yekunze. Nengo dzeSenate dzebato riri kutonga muAmerica remaDemocrats dzinoti dziri kufara kuti pari kuratidza kuti pane chiedza pahurukuro dzadziri kuita nenhengo dzebato rinopikisa remaRepublicans. Asi maDemocrats ari kuyambira kuti chibvumirano chichabuda chinogona kunge chisingavandudze zvakanyanya mitemo yekutengwa nekutengeswa kweputi muAmerica. Izvi zvinotevera kupfurwa kwevanhu vakawanda muAmerica nevanhu vane puti. Muchirongwa chino pachikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemutemo nezuro rakazivisa kuti riri kupomera mhosva yekuda kupandukira hurumende kana kuti sedition kunengo dzechikwata chinotsigira vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Tichanzwa nyaya yataurwa naBlessing Zulu weStudio 7 negweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie.
Inyaya inotadza kuti mutemo womuno muAmerica unoshanda. Vakomana ava vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakwezvera vanhu kuti vanovhiringidza kuCapitol kuti vaBiden vasaite president. Vari kupomerwa mhosva inonzi seditious conspiracy nechirungu. Iyo mhosva inonzi ashoma kuti vanhu vachadyo.
Nechikonzero chei muchidaro?
Because zvinhu zvakaitika kuCapitol zvinhu zvisingawanzoitika muno muAmerica. Saka vakomana varume ava vari kuchajwa nekuva varivo vamwe vakaita conspire kuti vakawirirana nevamwe vakazoenda kuWashington DC vachinokonzeresa mhirizhonga iyoyo, kunyange havo vamwe veva members Proud Boys iyoyo, kunyanyanyanya mukuru wacho weProud Boys anga asiko kuWashington, ana kupinda muCapitol.
Ko anogonzi adziya sei moto wembavha apa?
Mutemo uri kutaura kuti nangwe asina kupinda hake muCapitol building macho anga ari umwe wevanhu akaita kukwezvera vanhu kuti vapinde momo vachiconspire kuti vaBiden vasaite president. Ende tinoziva kuti musi uyu pakafa vanhu vakawanda kusanganisira mapurisa nevamwewo anga ari mademonstrators. Musi uyu pakapfurwa vanhu ende zvinhu zvakakashamidza kashamadza vanhu vese pasi rese kunyanyanyanya vanhu vanga vari mucongress macongressmen nemacongressmen nedzimwewo nyika dzaive dzichiona izvi zvichiita unfold.
Zvave kuitika izvinoti ratidze chiita katarisa nyaya yezvemutemo muAmerica.
Kuindactwa kwavaitwa vachidedzwa nedare zvinhu zvinotaridza kuti Justice Department iri serious nekuona kuti nyaya iyi yatongwa nemazvo, uyezve umwe noumwe ari kunzi akaparticipata kana kuti anga aripo, whether akapinda muCapitol kana kuti akaronga nevamwe vakazoenda ikoko, anofanirwa kubatwa achitongwa nematare edzimosva.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.